Mutevedzeri wemunyore anoona nezvenyika dzemuAfrica muhurumende yeAmerica, Ambassador Matthew T. Harrington, vataura mashoko aya vachipindura mubvunzo kubva kuvatapi venhau vemuAfrica pachiitiko chekupambairo kumakambani akabudirira mabhizimisi eAwards for Corporate Excellence. VaHarrington vati nyika dzepasi rese kusanganisira America dzakatarisa Zimbabwe nemaziso matsvuku zvichitevera kushanduka kwakaita hurumende muZimbabwe. Vati Zimbabwe ine mukana mukuru wekuchinja gwara raifamba naro mumakore makumi maviri apfuura. Vati America inotarisira kuhidzana neZimbabwe zvekare sezvavaiita kare.
Zimbabwe returns to being a responsible partner in the international community.
Tinovimba kuti tichava neukama hwakanaka neZimbabwe, asi iyo Zimbabwe inofanira kuva neunhu uye kutevedzera zvinodiwa nenyika dzepasi rese. Kuti izvi zviitike, panofanira kuve neshanduko hombe.
Vati kunyange hazvo vamunangagwa vari kutaura mashoko akanaka, chinokosheswa nenyika yavo kuita zvinhu izvi kwete kungotaura chete.
I think President Mnangagwa is saying a lot of the right things and sending a lot of the right messages to the international community.
Vamunangagwa vari kutaura zvakanaka chose, asi isi tinoda kuona kuti zvinhu izvi zvaitwa here, uye zvakakosha kuti shanduko iyi ivepo kuti nyika ifambire mberi.
Ambassador Harrington vati panodiwa shanduko munyaya dzeupfumi nematongerwo enyika kuti America nenyika dzepasi rose dzigutsikane nekutanga kuchidzana neZimbabwe zvakare. Hurumende yavamunangagwa inoti inoda kugadzirisa ukama hwayo nenyika dzepasi rese. Nemusi wemuvhuro, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaparura urongwa hwekugadzirisa upfumi hwenyika pamwe nekuti nyika ichabhadhara zvikwereti zvayo sei kumabhanga epasi rese akaita seWorld Bank, Africa Development Bank nemamwe. Vakatiwo vachataurira nenyika dzese dzakakweretwa neZimbabwe kuti vatange kuchidzana nadzo zvekare. Kusabhadhara zvikwereti ndezvimwe zvange zvave kuita kuti Zimbabwe isemwe nenyika dzepasi rese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.